Hapasati pava nemunhu adzingwa vasa iyo zvino. Mutemo uripo ndewekuti vanhu havagoni kudzingwa nema statutory instruments. Unenge uchidzingwa vasa unonyorerwa tsamba. Iyo zvino hatisati tawana vashandi vanenge vakanyorerwa matsamba kuti mabasa apera. Vanomirira vashandi kana kutingati maboka arimo mupublic service. Vari kutarisa nyaya idzodzo kana vashandi vazonyorerwa matsamba ari kudimbura kana kukanzura macontracts avo. Iyo zvino vashandi vehurumende vese zvavo vane macontracts naemployer wavo iri Public Service Commission.
Zvinofamba sei pamutemo kana vachida kudzinga munhu?
Kana basa remunhu rakutopera, contract yakutopera, munhu ega ega anenge akutonyorerwa tsamba achipiwa chikonzero chokuti contract yakuteminetwa nechikonzero chei. Ende zvimwe zvacho zvakasati zvaitika izvozvo, hatisati taona munhu adzingwa. Tichazoona kana zvazoitika kuti ndizvo zvavari kureva here kuti vanhu vachadzingwa mabasa.
Makaendesawo imi hurumende nemamwe makambani kumatare nenyaya iyoyi yekumanikidza vashandi kuti vange vachibayiwa nhomba. Yasvika papi nyaya iyi?
Nyaya yevaccination iri kumadare yakaiswa muordinary roll. Zvinoreva kuti yakapinda muqueue yemamwe macases. Judge akapa mutongo wekuti it was not an urgent matter. Zvakutoreva kuti yakutopinda muqueue semamwe macases aripo. Hatizizivi kuti ichanzvika riini, sezvo nyaya dziri kumadare ezimhosva zvinotora nguva yakati kuti, nekuti dzinenge dzakati wandei. Saka tamirira kunzwa kuti ichazotongwa zvarini.
Iko kuprivate sector kune vamwe vatanga tichinzwa kuti vanga vakumisa vashandi mabasa nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba yecovid-19. Zviri kufamba sei semadziro amuri kuita?
Kubva panguva vanhu vakamanikidzwa kuti babayiwe nenzira dzakasiyana siyana, sezvamunoziva kuti maemployers aimanikidza kuti vanhu vaende kumavaccination centers kunobayiwa, nekungounza vanhu mutransport kuti ngavaende panzombe yakati kunobayiwa, nekuishuwa matsamba yekuti kusvika zuva rakati unofanira kuva wakabayiwa, kana usina kubayiwa uchazorambidzwa kupinda pakambani. Takaenda kumadare asi hatina kuzoonzwa vashandi vachidzoka kuti vasina kubayiwa vaya vakazorambidzwa kupinda kumacompanies. Kwatiri zvinoreva kuti vashandi havasi kumanikidzwa, kana varipo vanenge vasina kusvika kumaoffices kuti takazomanikidzwa kuti tibayiwe. Kana varipo zvekare vakarasikirwa nemavasa, tinovimbisa kuti kana kuti masectors akati kuti anofanira kuva akatobata nyaya idzodzo kuona kuti kodzero nemushandi rinoprotektwa.
Ko kwamuri imi sevakuru vakuru vevashandi, makataurawo here nevashandirwi nehurumende?
At the national level taitaura nyaya iyoyo kutripartite negotiating forum, but tinozosangana kuti inofanira kukurukurwa. Tange tisati tawana sefederation vanhu vari kuti mabasa akapera nenyaya yekuti havana kubayiwa. Saka kuprivate sector inyaya yekuwirirana, inyaya yekutenderana kuti vanhu vapiwe information yakakwana. Vanobayiwa vanobayiwa nekuti vanenge vakatenderana nazvo kuti vabayiwe.